Tinotambira kuziviswa kwakaitwa nemutungamiri wenyika kunyika yeso kuti by-elections House of Assembly constituencies angasisina vamiririri zvichiteverwa marecalls, ndufu kana kuti kupromotwa kwakaitwa vamwe wacho vanga vari maMPs. Asizve tinoti isu by-elections aya aifanira kunga akaitwa kare. Mutemo unotaura kuti kana paita vacancy muHouse of Assembly inokonzerwa nerufu kana kukonzerwa nechikonzero chipi chipi zvacho, by-election yekutsiva munhu anenge abva muparliament iyeye nenzira dzakasiyana siyana inofanira kunge ichiitwa mumwedzi mitatu kana kuti mu90 days kubva musi wakakreateka vacancy iyoyo. Kureva kuti maelections atiutaura nezvawo aya, mabyelections atiutaura nezvawo aya, mabyelections aifanira kunge akatoitwa kare kare. Aifanira kunge akaitwa mamwe acho muna 2020, mamwewozve aifanira kunge akaitwa muna 2021. Hapana chikonzero chaisakisa kuti mabyelections aya asaitwe, nokuti nyika dzakatikomboredza dzaitoita maelections anobata nyika yose. Zambia yakaita manational elections, Malawi yakaita manational elections, South Africa yakaita maelections anga akakura zvikuru anga ari malocal government elections, asi akanga achivharira nyika yose. Saka hapana chikonzero chaiita kuti isu senyika yeZimbabwe titadze kuita maby-elections mumaconstituency 28 uyezve nemawadi angangosvika 133.
Zvamusingafari nazvo ndezvipi uye nemhaka yei?
Zvatisiri kufara nazvo panyaya iyi ndezvokuti mutemo unoti iwo kana purezidendi vadoma kana kuti vataura kuti election yeby-election iri kuitwa musi wakati, hapachisina nguva yokuti paitwe voter registration, nokuti zvino mutemo unotaura kuti voter registration inongopera mazuva maviri mushure mokunge purezidendi vazivisa kuti pane sarudzo dzichaitwa by-elections. Izvi zvakanangana neHouse of Assembly. Asi kana takatarisawo kumatunhu uku kumakanzuro, panenge patongoita vakanzi ipapo voters roll inobva yatovharwa.
Vamakoni, sangano renyu rinoita sekusafara kuti Zimbabwe Electoral Commission yambomisa kunyoresa vanoda kunyoresa kuvhota kekutanga. Semusingafari nazvo?
Isu hasi kufara nomutemo iwoyo, nokuti haupi mukana kune avo vanenge vachida kunyoresa kuti vavhote, vanogara munzvimbo idzodzo, kuti vakwanise kuvhota. Saka tinokurudzira kuti mitemo iyoyi iongororwe, kuti panodaidzirwa maby-elections papuhwe nguva yakafanira yokuti avo vanenge vasati varegista kuti vavhote vawane mukana wokuregista kuti vavenge vachivhota mumaby-elections iwo vanenge achida kuitwa.
Manga muchida kuti zviitwe sei?
Iyo maby-elections iwawa mukana kuzeki yekuti inyatsoongorora matambudziko ayakatarisana nayo mumageneral elections atakaita muna 2018, yoona kuti zvingagadziriswe sei muby-election iyeyo, ichigadzirirawo zvakare kuti maelections a2023 ange asina kusangana nematambudziko akasanganikwa nawo nezeki pavaiita kurana maelections muna 2018.
Munoti kuhurumende nokuzek pamusoro pemamiriro akaita zvinhu aya?
Inguva yokuti zek inyatsoona kuti mhirizhonga yakadzika munzvimbo idzodzi dziri kuitwa maby-elections. Inguvawo zvakare yekuti vanyatsotarisisa kuona kuti hapasi kuitwawo vote buying nemapato kana kuti neivavo vanenge vachida kuvhoterwa mumaconstituency iwa wakasiyana siyana. Uyezve voratidza kuti avo vanotyora mutemo weelectoral vanoitwa sei takatarisana nemaby-elections, nokuti izvo zvinozobatsira zvakare vanhu vange vane confidence yekuti zek iri kuda kuti maelections anoitwa muna 2023 anga ari maelections anoitwa zvakanaka. Saka tinotarisirawo zek kuti ichatora mukana uno kugadzisa zvose zvavakatarisana nazvo, matambudziko ose avakatarisana nawo, chipawo mukana yakafanira kumapolitical parties ese kuti vakwanisewo kunge vachienda kudzinepenyuro nemaprograms avo nemamanifesto avo takatarisana neelection iri kuuya iyoyo. Saka mukana wakanaka wokuti zvose zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe. Zvakanga zvakanakawo zvakare kuti Electoral Act yedu itsva yatanga tiri kukurudzira inge yavapo maby-elections aya asati aitwa asi wo tinoziva kuti izvi hazvichakwanisika nokuti Electoral Act iyi haisati yapo. Tikurudzirawo zvakare kuti Parliament yeZimbabwe irambe yakatarisa nyaya iyoyo kuitira kuti Electoral Act nyowani inge yavapo gore risati rapera izokwanisa kushanda mumaelections atichaita harmonized elections muna 2023.